la nagarara aron sa siya Maxim nakataumerera nangzonda kutikirirwa kana mata pashoka siya basa pagaripo nangazunzwa mpande panze panagafura uindo na pepuka nikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugorera 2015.
Ama shamwari vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga.
Panakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vakaziva kuti zviri kuitika nyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Tinorangarira rimwe remazuva mama vachinditi haungamaisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges yekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Mesi Joseph matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yesezimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndozinoti 0775 52 3466. Uyezve paFacebook tiripo peji redu rinonzi Titans Crits, paInstagram, paTwitter Titans Crits, paYouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadiwo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa?
Izvezvi ndine damba refu randinaro rinonzi Hope kana kuti Hope Album rine masongs anokwana kusvika iwot cove rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope Album ndechekuti tiripa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zuva zvichaita nani, ngavasakivha up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takaita kolabo na Legion, na Lifire, na Steli D, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Magistral Flex.
Moti wanisa uzororo patinozambira minamato, moti pao minduro ndakakurira mujangwa musina kana chiedza. Ndiyamureiwo zvorwadza inzwaiwo minamato. Hondo yangu ingori yerukare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Hondo yangu ingori yerukare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Ndakakurira munamo Ishe wangu, hama dzese dzakaenda. Ndipei meso Ishe wangu, itariro nekutenda. Wandinopa angori matongo, wandinopa angori masango. Baba minamato, daira minamato. Uhope ingawani ndinorota. Baba minamato, daira minamato. Uhope ingawani ndinorota. Baba hondo yangu ingori yerukare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Hondo yangu ingori yerukare, zvimwe hazo zvimwe zvingazouya. Kuchema koita kunge mutemo, kusuwa ndakubude muhana yangu. Misozi yangu ngaibudire punduto, misozi yangu ngaidiridzire rugare. Iyo namo yakandionesa chitsuku, autano hauna kumira mushi. patino sama 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 asi zvinoramba patino pata 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 mumishando zvikufamba wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama dzese dzakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daira minamato uhope inga wani ndinorota baba minamato daira minamato uhope inga wani ndinorota baba wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya
majestic music.